manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manhuwa nhasi kuri musi wemugovera chikunguru 10 2020 makateerera ku studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 huramba huchikwira munyika.
Ndiriwe kutanga nchitamba mutambo uwe wanusumuza masimbe uzoni nyango mchitona na kwanda wawo believe uzoni kwa sewakazi wanga sumuza ichi ene ndiri muzuzuru soni zore kutanga nino ndaizu ndoti ningati ndiri mkazi kule nusumuza masimba ni uti ndaka ngona ndo ishiposha nika gweru wana mwari ndo nangu rambandi ngo ripa iri kusuga pa ino nguwa ino ene kasina ezu nezu nungo grandine doubt uzoni au ndiri mkazi kasi ndo sumuza masimba but ni uti ne passion ya ndika pi wana mwari anika mbora rasiri chiposha nika pi wana mwari pas
Studio 7 inenda kuBotswana uko inotaura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kuma Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira aendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Union achigunununa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Sangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA, Southern African Human Rights Defenders Network, Committee to Protect Journalists, Nere Robert F. Kennedy, vanyorera sangano reUnited Nations, Nere African Commission on Human and People's Rights, Rippers pe African Union, achitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau, pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, kuri kuitwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Masangano aya ati haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vanoti Hope Uchingono, uyo anoshanda akazvimirira, pamwe naJeffrey Moyo, uyo anoshanda nebepanhau reNew York Times, nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu. Vanhu munyika achiti kusungwa kwavo kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika uye kunotyorawo dzimwe kodzero dzavo. Masangano aya anotiwo ari kutyira kuti kana Bill Repatriotic Bill rikapasiswa, hurumende inogona kushandisa mutemo uyu uye uchange usingabvumidzwe zvarwa zveZimbabwe kuburitsa mashoko anoonekwa saanosvibisa zita rehurumende yeZimbabwe, kutyora kodzero dzevatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu. Mutauriri weZLHRA vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vangarambe vakanyarara vatori venhau nevarwiri vekodzero dzevanhu vachiponderwa musaga.
Mutsamba yavo iyoyo yakaendeswa nomusi wa 7 July vari kunyonyota nekunetsa kuri kuita zvinhu nedeterioration yekusarespectwa kwehuman rights kwekodzero muZimbabwe nehurumende yedu. Saka tsamba yaenda kune vanhu kune maspecial rapporteurs ivava vahighlighta kana kuti vasa nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzanamukoma Hope Uchingono, nyaya dzanamuzvare kuvheya, nyaya dzanana makomboro aruzivishe vakangovharirwa after convictwa mudare nemhosva yekunzi akaridza pembe kana kuridza pito. Zvimwe zvinhu zvaendeswa izvi kwete izvozvo zvega pachemwa futi mutsamba iyoyo nenyaya yehurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvokuda ku time kuintroduce inonzi Patriotic Bill yavari kuti vanhu vanoshora zvakadai nezvakadai wanga vachipiwa mhosva. Ndo zvimwe zviri mutsamba iyoyi.
Asi mnyori mbazi rezo kuburisiko kwa mashoko, Vanik Mangwana, vauza Studio 7 kutive kunze havana chavano kwanisa kuudzira Zimbabwe, kana zvizvarwa zvayo zvichikora mitemo yenyika.
Hurumende ya Zimbabwe, inova ine danho rokuchengetedza mutemo munyika muno mune runyararo. Ichatonga munhu wese anonge achifungidzirwa kunzi atyora mutemo munyika ino iyi. United Nations iri popa kugadzira runyararo pakati pedzimwe nyika, kwete kuudza Zimbabwe kuti uyu mutemo uyu haushande, uyu mutemo uyu unoshanda. Saka nekudero tine kodzerozve yekuti achauya muno munyika ndiani neasina kusunga bvumidzo kuuya munyika muno ndiani. Vasati vataura zvakawanda ngavasakanganwa kuti hurumende yeAmerica yakadzima maplatform ekuirana akawanda. Saka pane mitemo yake yamajournalist yakabviswa here ipapo. Nyaya yaJeffrey Moyo anosungwa immigration laws emuZimbabwe. Zvinoreva izvo kuti Zimbabwe ine kodzero yekusarudza kuti anopinda munyika munomu ndiani neasingapinde munyika munomu ndiani.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati zvakanaka kuti ZLHRA nemamwe masangano anorura kodzero dzevanhu vanyorera United Nations neAfrican Union, asi vati zvanga zvakanaka kuti sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC rive iro riri pamberi kusimudzira nyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reUnited Nations kana reAfrican Union panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi mashanu nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi masere nevana 2084. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika mose vave zviuru makumi matanhatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevatanhatu 65,066. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakanga vave zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvishanu nezana nemakumi masere nevaviri 875,182. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezvisere nemazana masere nemakumi masere nevatatu 588,883. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Vamwe vashandi vekambani yeSun Yifeng Zimbabwe, iyo inova yezvizvarwa zvekuChina, vanoti vari kushungurudzwa pabasa nevaridzi vekambani iyi. Vanoti kushungurudzwa uku kunosanganisira kurohwa vari pabasa, kusabhadharwa mari inokodzera nezvimwe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanoti vanosevenza nguva dzakawanda kudarika zvinokurudzirwa nemutemo wevashandi kupiwa mari iri pasi peyavanotambira, kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kurohwa kana mushandi akanganisa. Mumwe mushandi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Jabi anoti vanoshanda maawa gumi nemaviri pazuva, asi mutemo uchiti mushandi anofanirwa kushanda maawa masere chete uye vanosevenza mazuva ose pasina kumbozorora. Jabi anoti mamwe maawa mana epamusoro anongobhadharwa semaawa pane kuti abhadharwe nemari iri pamusoro.
Tinobasa na 7 o'clock, pizza na 5, but yeah, mugu nozopinzikana na 7 kana na 8, but ende pane pasina overtime futi. Haumagi hautomunzi washanda overtime, zvinhu zvakatovharana.
Mumwe mushandi anoita zvemagetsi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Chamunorwa, sezvo achityira kuzoburiswa basa, anoti ari kutambira madhora emunyika zviuru zvisere pamwedzi, asi achifanirwa kupiwa madhora zviuru makumi matatu nechidimu pamwedzi sezvakatarwa nebazi reNational Employment Council.
Ndiwani ngasikupa 8,000.
vamuise mafu vamwanto tambira ma 3000 RTGs
chamunorwa anoti kunyange mumiriri we Norton mparamende vatemba muliswa vakambomira mira mazwe kutanga asi zvino hapana zvavave kuita vashandi ava vanoti kunyange munakano mangara kuti arowa mapurisa akangoziva kuti chizvarwa chekuchina hapana zvaanoitwa
tingendera chandakaona kambani yedu kuita kunge ine backup mugovernment hanyatso even mwada kusimudza musoro zvinozongoita kunge zvatsikwatsikwa zvatovharana zvakadaro hapana chinotozombobuda nashandu kunozombochinja hapana
vamuliswa vacha havana kutengwa nezvizvarwa zvekuchina kuti vanyarare sezvo vari ivo vakaisa nyaya dzekushungurudzwa kwevashandi kuZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU pamwe nekuti kambani iyi bhadhare mari yeNational Social Security Authority kana kuti NASA
vanhu vafanira kunga ndinotengwa handitengwe ini chero vakapa maplates chero vakaita sei tikasangana tichidya chekupurazi vangu vachiuya kutiite ukamu hwekuti compliance itike and so forth ZCTU yapinda nhasi kana vanhu vaifunga kuti ndinotengeka ndindakaishedza tipindai mugadhirise nyaya dzevashandumu kana dai ndakatengwa ndaishedzera ZCTU papi bvunzai vamutasa kuti akavafonera ndiani politics yekunyepa kuZCTU ine agenda pane agenda neZCTU paa kasi pane vanhu vatema vanavo vana mukumba vepr vasingazive zvavanoita vanhu vatema vanodzvinyira matema vanovarova
mutauro wekambani yesani ifeng vaebo mukumba vati zviri kutaura vashandi manyepo vachiti vanhu vasingatendee panyaya yemihoro vamukamba vati vanhu vakawanda vanopinda basa vasina ruzivo kana magwaro edzidzo vodzidziswa basa asi vanoti kana mushandi ave kuziva anenge ave kuda kubhadharwa semunhu akauya aine mapepa edzidzo kana ruzivo
munoona kuti isusu panapa tinotora munhu nechitupa munhu anenge asina qualification anenge anayo ouya pabasa tomudzidzisa basa opedzerawo munhu anenge aqualified for example munhu anova pabasa pedu ane chitupa opadzidziswa basa rekuva electrician asi kana azova electrician kana azova munhu anenge ane akuziva basa rekuva remagetsi hatizomugrade pamwe chete naelectrician
vamukumba vabvuma kuti vanomanikidza vashandi vavo kuti vabayiwe nhomba yechirwere checovid-19 sezvo vakasabayiwa vanozorasikirwa nebasa sezvo vanozovhara kambani vashandi vave kurwara nechirwere checovid-19
inyaya yekunzi tinomanikidza vanhu kuti vavaccinatwe pane nyaya yedenda recoronavhairasi munoona kuti iko zvino tingati coronavhairasi chirwere chakatekeshera nyika yose pasi rose ende vanhu vese vanhu vazhinji vari kurasa upenyu nekuda kwecoronavhairasi asi isusu sepabasa pedu ivo vanhu avava vakasavaccinatwa kana vakatanga kurwara tinokwanisa kuzova nemalosses akawanda paorganization pedu ende zvinhu zvinokwanisa kuzoita kuti zviaffect production process yedu
panyaya yekurohwa kwevashandi nezvizvarwa zvekuchina vamukumba vati havangazive sezvo pasina mushandi akauya kuzomangara
isusu pabasa pedu hatina maripoti akadaro ende kana kuri kutonzi pane vanenge vachirohwa isusu hatinyatsozive nezvenyaya dzacho asi kana pane anenge arohwa make sure tinoita hearing nyaya yacho kunoona kubatsirwa kwakanaka
mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west amai Margaret Chitove vati hapana zvavanoziva sezvo pasina vanhu vakamhangara nyaya dzekurohwa kubva kukambani iyi studio 7 haina kunzwa kugurukota rezvevashandi vapoo mavhima sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo nepamusana pekuti dambudziko iri ranetsa pakambani iyi hurumende pamwe nenhengo dzezctu vachashanyira kambani iyi kuti vanyatsonzwisisa zviri kuitika mushure mekugunun'una kwevashandi ava ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Mumwe musikana anoita zvemitambo Magdalene Moyengwa apinda munhoroondo yekuva munhukadzi wekutanga wechitendero chemapostori kubudirira kuenda kuJapan kumakwikwi emaOlympic Games. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Moyengwa ari kuenda kuJapan akamirira Botswana sezvo ari chizvarwa chenyika iyi. Muyengwa uya ne makore makumi maviri kuberekwa inengwe kereke apostolic God Church yene muzinda wayo mkuru kwa Gandanzara mdunu Remani Kalend anoti chitendero chake uye kuva munukadza zvomutadzisi kuita mutambo wake wekusimudza masimbi.
Ndiri wekutanga nchitamba mutambo uyu wanosimudza masimbi kuzoni nyango muchitsona nakwanda awa believe kuzoni kwasi vakadzi vangasimudza ichi ende ndiri muzeziru soni zvori kutanga nino ndaizvibvunza kuti ndingati ndiri mukadzi kudai ndisimudza masimbi. But nekuti ndakangoona kuti ndochipo chandikagwerwa naMwari ndinangoramba ndingori pairi kusvika paine nguva ino and kasina ezvinezvi ndinongogara ndine doubt yekuzoni aw ndiri mukadzi kasi ndosimudza masimbi but nekuti nepassion yandakapiwa naMwari handingamborasiri chipo chandikapiwa naMwari pasi so ndakangochigamuchira.
Muyengwa anoti akakura asingafariri zvemitambo asi akazotanga kuita mutambo wekusimudza simbi ava kusekendari paaidzidziswa kusimba muviri wake kana kuti physical education.
Inangu inini kubva ndichikura handisani ndamboita interested musportship hapana sports yandaifarira kasi zore kutanga rakangondudza panapa ndakangoita feeling nepassion bedzi yekuda sports ichi kunangopera ndapinda hapana akandiinspira but ndingati zoni nesupport yavabereki wangu ndio yakanyanya kuti zoni zvoita kuti ndirambe ndiri pa musports kuzosvikira ndiri pandiri zvinezvi.
Uzwa kuti akanga abudirira kuenda kuTokyo Muyengwa anoti akaita kunge airota.
Ndizvari kutanga panikanzwa nacoach vangu zvendika qualifyela muolympic anda kubvuma nekuti ndaisaziya ndanga ndakatarisira kuti papreparation yandaiita kumashure ndanga ndisinasurira zvoni painguva ino ndingaite neolympiani ndingaqualifyela muolympic kasi izvi ndinotogadzira kuenda muolympic.
Amai vemusikana uyu amai Erina Muyengwa vanoti vakaberekerwa muBotswana makore makumi mana nematanhatu apfuura mumusha weShasha uyori pedyo neguta reFrancistown mushure mekunge vabereki vavo vatamira kuBotswana vachibva kunjanja. Amai Muyengwa vanoti vari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana vavo uyu achanga achisimudza mureza weBotswana kuJapan. Amai Muyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukurudzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzomupararama yakanaka muupenyu hwake.
Ngotoo ndiri kuda zvakadai nyange wakati wakada kutanza handisi kudai hatizvida hapana zvoungaite unenge watongotaiwa basa rawatongodiwa ndiro nekuti handina ife mazuva ano iri kudii iri kunesa ndii saka wakatoonawo mwana aitoo izvozvo izvoo ungotaiwa ita hako nekuti ndozvavadini zvawafarira nekuti iyo laivheti pamutemo wechipostori hazvibvumirwiba.
Mutori wenhau dzemitambo kube panhau reDaily News muBotswana Anastasia Sibanda anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo zvakare nemwana wemuparidzi.
Ndiri mwana wemupostori and baba vangu vange iri muparidzi. I went to school by a mistake. Mai vangu nababa vangu vangu asingadi kuti tiende kuchikoro ngo achida kuti tiite zvemabhizinesi kutengesa muriwo matamatisi. Pandaita sports journalist still there was a problem zvokuti kumba vangu achifila kuti akupinda zvemabhora zvinoitwa nevarume mwana haanzoi.
Sibanda anoti Muyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapostori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi.
Qualification ya Magdalene inini yandifadza zvokuti in a way she was faced with some challenges. If you remember very well, paka enda kukukinya, paka wina bronze. Anga singa practice, kutu anga abudishwa musport, anga achigara kuumba, but after some time, ndofunga wabereki wake, vaona kuti, maybe we are denying a chance. Vawamu zosera, akazo wina bronze. Akambatira kuti mapoints, aitachi awande, hence she qualified for the Olympics.
Murayili ziwa Magdalene Muyengwa, Alex Rangwe, anoti ane chivimbo chikuru chekuti Muyengwa achanoita zvisooneki kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyange zvakaoma sei. Muyengwa ari kutarisirwa kusimuka muBotswana nevamwe vake gumi nevatatu musi wa13 chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwa ari kutanga musi wa23 chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane munhu angakazviteya nebhambu apa mushure mekuputitsa bhambu iri nechinangwa chekuuraya vakuru vakuru muhurumende yemusomalia vanga vari mumotikari dzanga dzichipfuura. Bhambu iri rauraya vanhu vasere muguta remogadishu. Sangano renhau rereuters rinoti motikari idzi
dzanga dzichiperekedza mumwe wevakuru vakuru vemapurisa vafaran Carol avo vasina kukuvara muchiitiko ichi. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ari kushanda nemwanasikana wake mukubatsira vanasikana nemadzimai vari kumusha panguva ino yeCOVID-19.
Makadi zvenyu, zita rangu ndinoitwa Lucindo Ngwechikowero. Ndiri kubva kusangano reMTC Educate a Girl Inc. Foundation. Tinobata mabasa aya tiri kuHuman Mani zvikuru sei muward 2, 4 ne 1. Zvakare tinoshandira kumhondoro Ngezi. Tinoshanda zvikuru sei nevanasikana mateenagers nemapreteens vanobvira magrades 5-6 kusvika vapedze maform 4, form 6. Zvakare tinoshanda nemadzimai vari kurarama masurvivors echimachild marriages nemayoung mothers.
Takatarisa zviri kusangana nemadzimai nevanasikana panguva ino yeCOVID-19. Vari kuti zvii zvimhinga mpinyi zvavari kusangana nazvo?
Vatinoshanda navo vari kuchema-chema zvakanyanya, zvikuru sei muvanasikana vechidiki, nekuti vajaira kusangana nevamwe kuchikoro. And zvikoro yanga iri nzvimbo atinoti masafe hub for vanasikana. Iko zvino vasangana nedambudziko guru chaizvo rekurodzwa kwevana vasikana nemaabuse gender-based violence vari mudzimba. Matambudziko avari kusangana nawo zvakare ndeyekuti vana vane shuviro yekudzidza, havasi kukwanisa kuwanikwa vachienda muzvikoro, havana mabooks. Pane mafomati akanga akurudzirwa ekunzi vadzidze kuda kuburikidza neredhiyo kana nemafoni, vana vacho mumaruva matinoshandira havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise vachitaura pamafoni pacho kana kudzidza nemaredhiyo acho.
Tinoona kuti sangano iri makaritanga nemwanasikana wenyu. Mwanasikana wenyu anonzani uyezve ane makore mangani ari kuita nezvei?
Mwana anonzi Maka Chikowero ane makore 16 ari muhigh school iko zvino, ari based United States, asi anoshanda zvakanyanya nevasikana vari kumaruwa muZimbabwe, kuChimanimani nekuMhondoro nevamwe vekwaMurewa. Mumabasa ake anoshandisa kutamba kwenhavhu zvichikurudzira vasikana kuti vagare muzvikoro vadzivirire kuroorwa. Maka akapuwa nzvimbo yekuvaka yaanoti library kana kuti study center. Chakakonzera kudaro ishungu dzake dzekuti vana vakwanise kunge vachiaccessa learning materials. Zvakanyanya kuve agent mumwoyo make nekuvharwa kwakanga kwaitwa zvikoro. Iye achidzidza kuno vana vari kumaruwa ekuZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiaccessa any learning material kana mabooks. Saka izvozvo zvakamukoshera kuti vasikana vakwanise kunge vachiwana mabooks. Akapuwa mabooks neve Rotary Club yeMadison, but kuti vadilive mabooks iwaya anofanira kunge achiendeswa pastructure yakavakwa. Akapuwa nzvimbo nemhuri yekwandongwe iri mudunhu raChief Mutambara kuti vavake study center yake iyoyo, nekuti vasikana vakwanise kunge vachisanganirana panzvimbo iyoyo. Pari zvino akafensa off nesecurity fence, akatanga kukanyisa zvidhina kuti zvona at least akatanga kuvaka padiki padiki. Tinofara zvakanyanya Citizen Initiative yakakwanisa kuuya iri kuda kubatsiranawo nesu kuti iona kuti ingakwanisa kubatsira sei kuti pange pachivakwa chivakwa ichi, asi ndechevasikana vari kunzvimbo yeChimanimani kunedziwa.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Gideon Shoko, vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust. Tiri kuda kuti tinzwe mashandiro ari kuita sangano ravo mukubatsira vari pamudyandigere. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaShoko.
Azvita. Sangano redu takariumba gore ra 2017. Rakaregistwa musi 1/9/2017. Zita raro rinonzi Association of National Social Security Retirees Trust. Takariumba nemhosva yekuti iyo takaona kuti mapensioners eNASA akanga asina representation. Kana nchiti representation ndinoreva inini kutiko zvichemo zvavo zvakanga zvisina vanhu vanozvitora vachizvisa kunasa. Saka ndokuumba kwatakariita, uyezve kana tichiti zvichemo zvavo zvanga zvisina vanhu vanozvisa kunasa, tanga takatarisa mari dzavanowana dzemudyandigere, kubatwa kwavanoitwa kana vachivaenda kunasa, zvinhu zvinenge vana medical, nokuti kunasa hakuna medical. Iye zvino ndopava kutanga-tanga kumanya-manya vachiti notoda kugadzirira mapensioners apa neapa.
Saka iro sangano renyu iri vaShoko rinozivikanwa nehurumende here uye rinocherechedzwa here kana kurekonaizwa neNASA?
Sangano redu iri nokuti rakarejestwa rinozivikanwa nehurumende kuti riripo. Trust yedu yandataura pamusoro pavo rinozivikanwa nehurumende kuti iripo nemhosva yekuti yakarejestiwa. Uyezve isusu kuziva kwatinoita ndekwekuti kana sangano richinge rarejestwa raakuzivikanwa rinenge raakutozivikanwa nehurumende, uyezve neorganization yarinenge yarejistirwa apa iri NASA. Isusu patakarejistwa takanyorera kuna Minister of Labour and Social Security uyezve kumanagement yeNASA tichivataura kuti pane sangano rarejistirwa vasevenzi mapensioners.
Makawana mhinduro here mushure mekunge manyorera hurumende neNASA?
Takawana mhinduro kubva kuNASA vachitivo tazviona kuti pane sangano rakadaro, asi kuhurumende hatina kumbowana mhinduro. Taifunga kuti kubva ipapo sekunyora kwatakaita tsamba, takavanyorera tichitiko tinoda kuti tiite maengagements, tisangane titaurirane, but kubva ipapo isusu hatisati tambosangana nemanagement yeNASA kana kuti nehurumende. Takaita maappointments namaministers ehurumende, asi hapana chatichabudirira. VeNASA takavanyorera matsamba, vakangoita acknowledge. Zvinhu zvese zviri kuitwa kuNASA vanongoita vari vega, kana izvozve kuti vakwidza mari kana kuti vaita chichi vanongoita vari vega. Havadi kusangana nesu setrust yakarejistirwa izvozvo.
Teerera kuna vaGideon Shoko, vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe chetewo neNASA panyaya iyi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Studio 7 yaenda kuBotswana, uko yataura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kumaOlympic Games. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. musakanganwa kugara makapfeka mamaski nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitetenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.